Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 10/2025. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yatangazve nyaya yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vapiwa chirango pamhosva yavanga vachipomerwa kuNew York. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratangazve kuita misangano richiti mutungamiri webato iri nenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe bumbiro remitemo richiti vanofanira kusiya basa muna 2028. Bepa Naure Herald rinoti matunhu anoti Manicaland, Matabeleland South, Masvingo, Harare, Midlands neMashonaland East atotambira chisungo ichi. Asi vaMnangagwa vanomboti havasi kuda kuti varambe vachienderera mberi vari pachigaro uye kuti bumbiro remitemo rivandudzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Ichi chisungo cheZANU-PF chakatenderanwa namaprovhinsi ose hakuna vakapikisa. Vakati 2030 vane vachipo. Ini makaona kuti zvakazoitika ndezvekuti vamwe vakuru mumusangano vakazoti ndavabvunza vakati aiwa ini ndiri mutevedzeri webumbiro remutemo, vakataura nechirungu chinonzi constitutionalist, ndinotevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika neZANU-PF. Saka ivo vakabva vati vakaita sokuti vanga vasingadi zvikataurwa kuti vanga vasingadi, asi chisungo ichocho kureva rezolusheni haina kubviswa, yakaramba iripo kureva kuti zvazviri zvenguva imoyo kuti hapanguva ino vakaita sokuti havadi panguva imoyo kuitirawo kuti vanhu vadi vaite sokuti vanovanyengetedza, asi nyaya yekuti vanoda vakaitaura kare. Saka handifungi kuti pane unofanira kushamisika nazvo kuti vaMnangagwa vati vari kunzi vanoda kunge vanofanira kunge vari pachigaro kusvika 2030. Zvinhu zvinonyangadza nyika.
Sei muchidaro vaMabhenge?
Zvinhu zvinonyangadza vazhinji vanofarira kuti dai ushe waita madzoro ukamanyawo pako ukaita makore mashanu kana ukaita makore gumi uriwo mutungamiri wodii, wotiwo pangu ndamanya ndapedza mazano ndapedza mazano mapanganwa ushe madzoro wopawo umwe anenge asarudzwa navanhu umwe wotorowo manya nacho. Izve kuzoti vanhu vanoti ndoda kuti vanonditi ndirambe ndiripo ndo maitiro yavanhu vanoda. Munhu wese anoda simba anongoti vanhu vanditi nyange vanhu vacho uriwo wakatanga kuti uti ini ndinoda kuitira kuti ivo vazokuti.
VaMabhenge, izvinosiya ukama hwavo navachiwenga huri papi chaizvapa? Nekuti tiri kunzwa kuti nekuti tiri kuona kakawanda vachiwenga havatauri nyaya iyo yekuti vaMnangagwa nga varambe vari panyanga.
Vachiwenga vanokwanisa kufakwanisa kuti vazvibudise pachena zvinenge zviri padundundu pavo, asi zviri padundundu pavo zvinogona kuburitswa neavo vakavatenderedza vanenge vane vasina hutyutyu avo vanenge vakashinga kuti vataure maonero avo ivo vatauri naivo vachiwenga. Zvinoratidza kuti ukama hunenge huri pakati pavaMnangagwa navachiwenga hunenge hwaye zinyekenyeke.
Iyo yanga iri nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare.
America, VOA.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo mazuva gumi anotevera vabatwa nemhosva kudare rekuNew York uye vapiwa chirango asi vanzi avo havasi kuzoenda kujeri kana kubhadhara mari. VaTrump vakabatwa nemhosva yekuti vakabhadhara mari yevharamuromo kune mumwe anoita zvemitambo yepabonde kuti vakwanise kukunda musarudzo dza2016. Vanonzi vaityira kuti nyaya iyi ikabuda pachena vaizokwanisa kukundwa musarudzo. Asi mushure mekupuwa kwemutongo wanhasi vaTrump vati havawirirane nemutongo wacho vakativo vachaupikisa kudare repamusoro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reO Hands on Justice vaKennedy Masie.
Izvi zvinoreva kuti vaTrump nhangu avo vakabatwa nemhosva. Sendenzi yavo yavapuwa ndeyekuti havana chavachave vachiita kubva ipapa apa, kusanganisira kusaenda kujere kana kubhadhara any fine kana kuenda kana kuti yatingati macommunity services anokwanisa kupuwa nedare. Saizvo zvinongoreva ndezvekuti mutongo wavo kana kuti sentence hapana zvazvinoreva, but zvinongove nesignificance yekuti vaTrump ndo vaita mutungamiri wekutanga muhistory yemuAmerica yekusendenzewa kubva vapuwa mutongo.
Ko izvi hazvikanganise here kugadzwa kwavo mumazuva gumi anoteera?
Izvi hazvina zvazvinoafekta pakugadzwa kwavo sapurezidendi nekuti iko zvino tikuona kuti vakatoelektwa sapurezidendi and ichangomira kuti vangokonfirma. Saka uyu mutongo wauya after vatoelektwa sapurezidendi. Saka hapana chingave chichitadzisa kuti vave vachikontinua neupurezidensi wavo ivo vakatoelektwa kudhara. Saka ivo vaTrump netimu yavo yemagweta vari kuti vachaapila mutongo uyu kuti uve uchava uchibviswa, but toona kuti iko kutopuwa mutongo kwavakatoitwa iko zvino kwakatodzidzikiswa neSupreme Court yakataura kuti aiwa vaTrump havakwanisi kuva vachinzvenga kusapuwa mutongo nenyaya yavakatopomerwa kudhara, vanofanira kupuwa mutongo iwo.
Tichitarisawo iro danho reSupreme Court iri rakakushamisa here tichitarisa kuti ivo kando vanenge vakadoma mamwe magweta akati wandei uye vamwe vacho vanoonekwawo sevakarerekera kupfungwa dzebato remaRepublicans ravaTrump iri?
Yeah, I think zvina kunyanyoshamisa hazvo zvakanyanya nekuti zvunhu semagweta zvatakangotarisira kuti zvingave zvichiva zvichiitika dai dare rakatarisa mutemo sezvauri. But tichatarisawo kune rimwe divi tichatarisawo zvekare kuti amwe majudgments ataiona kumasure uku aita senge anorerekera achifevhera vaTrump, zvunhu zvakati shamisewo mbichana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kupomerwa mhosva yekupfuura mumwe mugari wemuHarare vaBeni Panaveti apo vainge vachidzingirira mbavha muguta reHarare svondo rapera. Anonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Tauri wemhuri uye vari mukoma wavaBeni Panaveti vaTrust Panaveti vanoti nezuro vakadaidzwa kumuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters muHarare uko vakaudzwa kuti nyaya yacho ichaferefetwa.
Parikunzi pane mota dzakapfuura dzichimhanyisana mota 2. Hemu pamota 2 dzaimhanyisana idzi polisi iri kuti panga paine tirikufungira kuti panga paine timu yedu nemarobaries kana kuti hamheno vanhu vakaitawo madhiri avo. Ndobva watadza kuwirirana apo watanga kutandanisana. Ndo information yavasina kutipa dzizere yavata vakomana vachiri kumboinvestigata.
Vatichaspana zeti vanoti vainge vakakwira motokari inotakura veruzhinji kuenda kumba kwavo apo vakapfurwa nebara ravasina kuziva kuti rabva kupi.
Nguva shomu shomu ndakanzwa sounds buda nepaskirini pana driver nokuti driver ngakadzikisa hwindo rake ndichana. Saka nguva yandakarohwa ndakatanga zvinga zvaya chinhu chakutika pari ndakafanirandizoti ndakachana ndakanzwa ndichoti panapa ndaita sei ndarohwa.
Vaenderera mberi vachiti vakawana motokari dzaitandanisana mbiri vasati vapfurwa.
Takuona kandakaita ndakaona mota Hilux inyowa yakaita seyabureka. Bureka yakaita ndopa ndakazunga. Ende kutoiona kwandakatoita ndakatongoiona zvinhu zviya zviya zvekuti ndakaiona.
Vapana zveti vanoti vanachiremba vakati hazviite kuti vabvise bara racho nekuti zvinogona kuvauraya. Sezvo rakapinda nepadama rikanogara kuseri kwemutsipa. Vakaburitswa muchipatara chikuru cheparanyatwa nezuro. Mutauri wemapurisa Commissioner Ponyati vacha vasati vanzwa nezvenyaya iyi asi vavimbisa kuti vachaongorora kuti chii chakatora nzvimbo. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kana ari mapurisa akapfuura vapana vheti pakati peguta anofanirwa kurangwa.
Munhu iyeyo akuvadza munhu kudai sezvizvi aponda munhu kudai sezvizvi anofanira kutongwa zvakasimbarara uye agume abviswa pabasa. Haarigoni mupurisa aita zvinhu zvakadai.
Aka akasike kutanga mapurisa achipomerwa mhosva yekupfuura vanhu zvavo. Muna 2023 mapurisa akabhadhariswa mari inosvika zviuru 13 kana kuti US$13,000 kuvagari vaviri vekuchitungwiza Tashinga Mugwara naPamela Muchazorwera vainge vapfurwa pataita shop nemapurisa aita aidzingirira mbavha. Vaviri ava vakakuvara. Muna 2021 mapurisa akabhadharawo mari kuna Muzvare Loveness Chiriseri avo vainge vapfurwa vari mumotokari yavainge vakwira muna 2018 paroadblock muna Second na Jopot Road. Muna 2018 zvakare matikitivha ECID akapomerwawo mhosva yekuuraya Chatsama Muchesa kumaobhura muHarare akagara hake muhofisi. Matikitivha aya anonzi airidzirana nepfuti. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa munyika yeMozambique vaVenancio Mondlane vakadzoka munyika nezuro mushure mekumbotiza vachityira upenyu hwavo mushure mekunge sarudzo dzaitwa idzo bato ravo riri kuti hadzina kufambiswa zvakanaka. VaMondlane vanoti vanoti ivo ndivo vanofanira kuti vange vachigadzwa semutungamiri wenyika. SADC yakatozivisa kuti ichatumira vana mutongi Gava kuti vaedze kunogadzirisa dambudziko rekuMozambique sezvo kunetsana kuri kuitika munyika iyi kwaiwe kukanganisa nyaya dzezveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navatendai Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice nezvenyaya iyi.
Tine pekuona kwangu zvinoratidza simba riri muvanhu. Saka zvatiri kuona zvaitwa nemukuru weopposition kuMozambique kudzoka kumusha zvatipo shungu yekuti zvinoratidza yatingati utungamiri kana kuti leadership. Leadership haidi kuti uite neremote control. Leadership inoda kuti uve iwe uri pamberi, uve nevanhu vako, usati iwe unongotuma vanhu kuti itai zvakati iwewo wakawanda usimuwo pachimuringa tinenge tiri kuitika apa ivapo. Saka zviri kutiratidza kuti iye zvino nekudzoka kwavaita kumusha zvaakupawo mukana wekuti ivo vanhu vanga vari kumiramira vari pagiraundi avanga vari mastriti nevamwe vanga vakai vachiitawo kuratidzira kwavanga vachitoona maitiro avanga vachiita vachionawo kuti mutungamiriri wedu anesu uyezve hurumende ichionawo kuti yatowana mukana hurumende yeMozambique yeperimo yekuti vavatitaura vachigara pasi neopposition leader pademosi kuti toti nyika iri kutsva ongotaura kuona zvakaitika izve sarudzo mabudiro azvakaita nekunyunyuta kwakaita vanhu kutsamwa kwakaita vanhu saka tozvigadzirisa sei saka uyu ndo mukana mukurusa wapiwa hurumende yeterimo yavanyusi kuti vatigara pasi pasati pagadzwa kana iyo vakahwina vadaniel chapo vasati vatombogadzwa ngavatombomira zvese izvi vagare pasi vaone kuti nyika voigadzirisa sei nyika voidzimura sei
pane zvingadzidzwe nezimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitika mumozambique
hurumende yezimbabwe pamwe chete nemozambique nekumwe kunonetsa ngaidzidze kuziva kuti ngaiite zvinhu mujikerere ngaiite gutsa rezhinji yakazara ichiteedzera mitemo iri munyika imomo mbumbiro remutemo wedza ndeyekuita nezvesarudzo gutsa rezhinji mahuman rights dhemokrasi zvakadaro daro nekuti vakasaita izvozvo zimbabwe 2028 inogona kupinda mumoto wataona kumozambique
tombotarisa vemapato anopikisa zvii zvavangawanikowo vachidzidza
opposition ngaidzidze kubatana opposition ngaidzidze kuita zvinhu vapasina kuti uyu ari kudhonzera kwacho
avo vanga vari vatendai mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice vachitaura naBavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuRedcliffe. Vatereri chino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA show na WhatsApp channel yedu nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA show na modifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA show na. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRwanda vapo Kagame nezuro vakakurudzira vatungamiri veCongo kuti vaite nhaurirano nechikwata chevapanduki cheM23 icho chatora madhorobha akakosha ekumabvazuva kwenyika iyi mazuva adarika chichiwedzera kukura kwedunhu rave pasi pacho. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa pamire hurumende yeAmerica.
America inoshoropodza hurumende yeHong Kong nekuburitsa kwayo magwaro matsva ekuda kusunga varwiri vekodzero vatanhatu vari mhiri kwemakungwa pamwe nemibayiro yairi kupa kune vachakonzera kusungwa kwavo uye kukanzurwa kwemagwaro ekufambisa evamwe varwiri vekodzero vanomwe kusanganisira vamwe vari kugara muAmerica. Mapurisa anoona nezvekuchengetedzwa kweHong Kong akaburitsa magwaro matsva ekuda kusunga varwiri ava mukupera kwazvita pamwe chete nemiriyoni imwe chete yemadhora eHong Kong ayo angangoda kusvika kuzviuruzana nemakumi matatu zvemadhora ekuAmerica yekupa kunenge vabatsira mukusungwa kwezvizvarwa zveHong Kong zvinorwira kodzero dzevanhu. Vari kunangwa rwendo rwuno vanosanganisira Carmen Lau, Chloe Chong, Tony Chung, Chung Kim Wa, Victor Ling, Mao Hohan na Joe Tay. Vari kupomerwa mhosva dzekukanganisa kugadzikana kwenyika dzinosanganisira kushanda pamwe chete nemauto ekunze nekupesvedzera kupatsanurwa kwedunhu kuburikidza nezvinyorwa pamwe nemashoko zvavaiburitsa pamadande mutande. Varwiri vekodzero vanomwe vane magwaro ekufambisa achangobva kukanzurwa vanosanganisira Ted Huin, Anna Kwo, Elma Yuen, Dennis Kwok, Kevin Yam, Francis Hui na Joy Siu. Vakatarisanawo zvakare nemari dzekune dzimwe nyika dzichabhadharwa kune vanenge vakonzeresa kusungwa kwavo nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Muna chikumi 2024, hurumende yeHong Kong yakakanzura magwaro ekufambisa evarwiri vekodzero dzevanhu vatanhatu vagere kuBritain. uye muna chikunguru na zvita 2023, hurumende Hong Kong yakaburitsa magwaro ekusunga pamwe nemari dzekubhadhara vanenge vabatsira kuti vasungwe pasi pemutemo wekuchengetedzeka kwenyika we 2020 National Security Law kuvarwiri vekodzero dzevanhu gumi nevatatu vari muAmerica, Britain neAustralia. Mumashoko avakaburitsa, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakati vanoramba matano ehurumende yeHong Kong ekutyisidzira nekunyaradza vanhuwo zvavo vanosarudza kuita America musha wavo, vakati America haitsi kunyuki mukurwira kwayo kodzero dzevari kunangwa nekungoti vanozadzisa kodzero dzavo dzekutaura vakasununguka. Vamila vakati kushandiswa kwemitemo yekuchengetedzeka kweHong Kong kune dzimwe nyika kutyora mutemo wepasi rose kunozvidza kuzvimirira kweAmerica nekodzero dzevanhu nekusununguka kwevanhu pasi rose. Vakati kuita kwakadai kunoratidza pachena kusakosheswa kwemitemo yepasi rose nekodzero yekusununguka kuita nekuungana murunyararo. Vamila vakati America inokurudzira hurumende yeHong Kong kuti imire kushandisa mitemo yekuchengetedzeka kwayo kunyaradza vane maonero akasiyana neayo.
Tinotenda Jonga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Baba Jonga kanemire nevamwe venyu vashamarari tokumorosai gorei jamuno hatirikuizwa Studio 7 hatirikuizwa inotema isina kuyakarerekera ndozvatinofarira Studio 7 taida kumboyambirawo avo vamunangagwa nesadhaki yavo vari kuda kuuya kuMozambique vauye vane solution yegutsa rozhinji kwete kuuya vane zvinangwa zvokugutsa ivo nesadhaki yavo kuMozambique. Masoja angauya hawo nyangwe zvombo zvakawanda zvakadii zvine simba rakadii mara vanhu pofu yemusambikano haichadi firerimo ngavagadzirise ipapo masadhaki kuti vasati vaziva kuti Mozambique haichichi tinochicha apa ihurumende iri kutonga isusu hatichaidi maMozambique nacho kwete zvavo zvokuuya nezvibhamu zvokuzoya kuuraya vanhu mara ndivo vakati vhote tovhotera futi pati tinoda yacho voramba futi nhaa kuti yawina kana zvakadaro sadhaki ngakusasa vhoti wakusadhaki tatendamo
muri sei mukoma Jonga mukoma Bvule sisimabve apo pastudio 7 pamusha mukuru aiwa ndiva chimambanga parasimbe ndinoda kutaura panyaya yesadhaki trofi yenyu sadhaki takazviona pazimbabwe apo zimbabwe yakashungurudzika sadhaki yakanyarara aimbotaurirwa kuti sadhaki inorya oiri feruka iya inobuda ngepamutare kuya kuya ndiyo inorya kuno kusouth africa magetsi anobva uko isoso aya inobva kumozambique saka vanorya pachisadhaki chavo pachizano pf nevari kuzvitonga vebato rakatonga panguva yavakasununguka panguva yavechiyevakagona vamweni vazhinji pobve einetseka saka mozambique sadhaki aingamboikoni kuti zimbabwe yaona pachayo iyo utori wesadhaki wezimbabwe wacho wamunangaka vakaikorera vakatobirawo saka hapana zvavanotombotaura kana kudini saka mozambique ichagadzirwa ngevana vemozambique kwete zvavo zvokuti kwai masoja vanoda kurwisana nekuti vana vakumozambique vari pamwe
Studio 7 makadini vese vashamarari vedu vatinoda usiku nemasikati vajonga nevabresi ndaida kukuza kuti muri kuona zvaakuitika kuti sadhaki iri kuda kutumira masoja Mozambique. Sadhaki haisi kumbotumira masoja okuda kuzoti position party ngaitonge ndeyekuti mafirerimo atonge.
Pastudio 7 makadini munotaura naStole pachipungabhera mwamakwiyano. Ndinoda kutaura pamusoro pamunangagwa. Munangagwa haazi munhu wakanaka. Tarwadziwa nekuda kubudikidza nekwamunangagwa. Isusu bato redu rinotitonga remuno mure filerimo hatisari sapoti, hatichariidi. Hatini gagari nebato tisina zvikora, tisina marodhi. Vanhu vechirumwa ngengwena, vanhu vachitorwa ngemvura, vana vedu vasina vachifunda vachinaiwa nemvura, zvikoro zvakaita mafarasahla, hapana pekufundira, vana vechifundira pasi pemiti. But ivo vanoti vane 50 years vechitonga nyika yemusambiki.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 vanoda kutumirawo mashoko avo. Shandisai namba dzinoti +1 202 465 0318.
kuti Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, msebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Ivan Zasininga anokupai hurukuro yakaita nemuimbi wesungura Calvin Dowe.
Magitare ndakatanga pavane chinguva ndiri mune zvimwe zvikwata asi zvekuzoyenge nda kunyatsomira ndega ndakazvimirira ndega seband rangu ndakatanga 2019.
Saka vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza magitare?
Ya, vabereki vaisa zvitambira zvakanaka. Ndakatanga kupinda mune zvemimhanzi vakanga vasingazvigamuchiri, asi iko zvino izvi vakuratidza kuti vakuzvinzwisisa.
Veruzhinji muzvimana vari kuitambira sei mimhanzi yauri kurova iyi?
Pakutanga vanhu vakanga vasingazvigamuchiri vaingozvishora vachizviona sezvinhu zvedambe, asi ndichingoshingirira. Pari zvino izvi vanhu vakutambira zvakanyanya.
Api ya muno sangana na awomu magitaro?
Matambuziko watina wopa nya uze miusikizi. Tuna sangana matambuziko emare. Kwani siru ma instruments atina. Tuita yekuto haya o kumbira kumbira o enda puono dai. Vye kwani siru je mare. Kuti music ya kuifambe shakanaka enyo da mare. Kuti jese jese jene jene wakuti shiitwe. Jese jenongo da mare saka. Mari ningangoti ndiro dambudziko rine ratinosangana naro zvakanyanya kuti tifambire mberi zvakanaka.
Vanoda kukuhaya, vanoda mimhanzi yako, vanokubata kupi?
Ya, ini ndinobva kwaGutu, ndokumusha, aberekerwa kuGondwi. Vanoda kundibatawo vanoita kundibata panhamba dzefoni 0773706409. PaFacebook tiripo, vanongosechawo Calvin Dowe.
Une mashoko here aungade kupawo vatsigiri?
Mashoko angu kuvatsigiri, nditsigirewo zvine mutsindo. Rambai muineni, ndine zvakawanda zvekukuitirai, zvekukubikirai. Saka ndinokumbira rutsigiro rwenyu. Support ndiyo yandinonyanya kukurudzira kunenge kuchidiwa mavhotsi. Ndinokumbira rutsigiro rwenyu vatereri. Hairarami hove pasina mvura.
Chitipa kamwe chete timborova magitare kekubuda nako mudariro.
Kamboka ndinoda kuti tipetere nako. Ndinoda haruzi rudo. Kamboka changobva kubikwa manje manje kachiri kudziya kandakaita ndakabatana nemukomana chikoko chaSauro.
But some rustic gave us a funny cake.
Yeah, yeah, yeah. Goodness, come here, show up.
Kambo Aruzu Rudo kaimbwa iko na Calvin Dowe featuring chipoko chaSauro. Ihurukuro yanga ichiitwa na Calvin na Ivan Zininga we Studio 7. Kune vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi, titumirei ma WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwakaita kunyika yeMozambique, kukonzerawo kuti nyaya dzekutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzeSADC nedzekunze kunetse. Tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube, munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.